A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandevele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villages.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
As the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa is pledged to help its neighbors as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we were caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again. So we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly to have the state being mobilized, marshaled and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi. As we were trying to get to Neziwa, we couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi, wherein we tried to assess the situation. And, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
President Emmerson Mnangagwa has announced just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguva vari kupinda muchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasikuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana veZimbabwe vari kubatsira pane ino nguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwanga kusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zviri zvatachiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinezvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone idai raparadza Chimanimani raparadza Chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane ino nguva raparadzawo mamwe matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndo dambudziko rakatarisana neZimbabwe rakatarisanawo neMozambique neMalawi vamwe vari kuti muMozambique neMalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muZimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizikanwa kuti dzicharohwa nedutu mupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndomaizoondomoka zvakare ivhu inonzi land for year mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyemu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukani ndaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu esigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sekulabantu abangamachumi ayisificamunwemunye i-89 asebesitshile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu lelo elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwa kuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxa la ngakho lamhlanje yesizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lona leli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathe kati vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuchiyela lina balaleli lisitshela ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe ye limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufike lalapho okufakwa khona izidumbu emamoshari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asikuzwileyo kuye yena umongameli webandla leMDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena uEmmerson Mnangagwa uzabonani yesike sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebephenduka lapho kade bezama ukuyacatsha kona njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland lasemaswingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu ebhikida kwafake abantwana ababili jonga
ndizo zvochaizvo manzwa Chris achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimani mani nemuchipinge vari kutiwo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi saka mochari haina magetsi zvakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa iye zvinozvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari mukoma Freeman Chari makadii
aiwa takasimba makadini
mimi aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa
aiwa ndizvozvo
mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano
ya yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika tonzwa kuti vamwe vari kugara mumakomo hakuna chikafu tsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha ndopa ndakataurawo nevamwe vakasiyana siyana vakati hai no ngativhurei GoFundMe yekuti tikande mari toita kanzvatu tichikanda imomo then toshanda nevamwe vari kuZimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvakaita kunge manonperishable goods chikafu chisingaore chiya nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa nemvura nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba saka takabva tavhura GoFundMe iya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa$10,000 asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho takakurumidza kusvika pa$10,000 saka tabva takwidza kuti tisvike pa$20,000 iyi zvino ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo
ndekufunga mukatibatsira henyu kungotsanangurawo zvimwe chete nechirungu mukoma achari
okay yeah so there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe, especially on the eastern side, that is Chimanimani and Chipinge. And so as people in the diaspora, we just came together and, after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas. And so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there. And there's been a great response. People have been, has been responding positively across the whole world, some Zimbabweans and some, just people who have been touched. Our goal initially was $10,000, but we managed to reach that goal in less than a day, actually. And we have increased that goal to $20,000. We are about to reach that goal, and we are keeping on asking and encouraging people to donate because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable foods, water, blankets, and, if possible, tents.
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out. Would you say it's coming from everyone, despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Mm-hmm. Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people we had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all. And at this point, the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Mm-hmm. Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a short, a couple of minutes.
Yes, tine muteereri parunare. Makadi.
Tibori makadi o baba.
Ndiani avo?
Mukoma
gumisa icharamba. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muno muHarare.
Harare, aiwa ndizvozvo. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Toti nyaya mukurukurai yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu, bhozi hurumende yakaonawo dambudziko recycling kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka chita sekubatsirawo vanhu, dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vanhu, mukoma. Zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tingoti dai kune vakawirwa nedambudziko iriva, vanofanira government vanofanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga variko, nekuti saiti rinogona kubvuka futi iko kwakawirwa futi nedambudziko iroi. Saka vanofanira kutovabvisa kwavavakirawo kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukirei.
Ndizvozvo. But mambo tarisa here kuona kuti nzvimbo dzakati simukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kubondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kune dzakati simukirei ndo dziri kuafekta zvacho, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunekana kuti especially muri mumarikowamo wabemadizemarikowa because ndomumwe futi mukonzera chi dambudziko imomo.
Thank you so much, mukoma gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina mukoma Richard mupfupi parunare. Makadii mukoma Richard?
Munofara here baba?
Aiwa tiri vapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iyo, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
dai ndinoti dai hurumende akakasikawo kumira mira vamwana vangadai vakakasikawo kuberitsirwa kwaikunze zvikotokubva zvisinda pati ringava riri dambudziko kana kunzi demonstration inomhanya mhanya kuda kubloka iye zvichitadza kumhanya mhanya kumira pane matambudziko akaita sendisa seakaita pauchimanimani izvozvi enda ndichitaura nevamwana vanga vari kuchimanimani nekoko vanga vari kuti titori pastaga hatisati tavana hope.
Saka zvamungatarisira zvii nokuti ainzwa kuti kumahelikopta kwainzi kwaa kuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helikopta maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iyo hurumende pachaiva ifanira kuona kuti iita se paimbotadza kuwara nguva diki diki yekuti ma yekuti ine herikopta yaikwanisa kunoasisa ichiona kuti tozvifambisa sei bhozi tikatarisa vanhu varunzi vari kufa varuramba zviruramba zvichikokwira hazvisi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo purezidendi vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai.
Aiwa, vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo.
Kuti kudaro tinotenda kana vakadzoka tinotenda but dambudziko iri ravira dai tinotochemera kudai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kuBotswana isu tirikutounganidza zvinhu zvekuti tiende tinobetserewo zvakaita sana hembe mablangeti tirikutounganidzawo mazimbabwe ari muBotswana.
Aiwa, muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma. Munogona rimwe rurimi here kunzwa kweshona?
Ndogona shona chete.
Aiwa, maita basa. Thank you so much.
Tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda. That was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana. He says that the government should have acted earlier than what it did. And he went on to say if it was a demonstration, it would have acted promptly to deal with the demonstrators. But this time it's taking long. And also they are trying to help by raising funds. They are fundraising for cash, for clothes and food in Botswana to help those affected. That's Mkoma Richard. And Mkoma Gumisai said the same thing, that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible. But I just saw Minister of Transport, Honorable Joe Bigimatiza, he tweeted, he said, with Honorable Shiri, Acting Defense Minister, assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by Cyclone Idai in Chimanimani today, bulldozers and caterpillars are already at work in the area. Hanzi zvakutoshanda makatapira nemabulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika. Saka hurumende iri kuita matano, hairi kuita zvinganonoka nokuti kazhinji techida kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chai, asi matano ari kutorwa. Chris.
Yes, chonga selo mulaleli lapha usibasa chuma, siyakwamukela kuhlela.
Yebo baba, ndichona njani?
Hayi, sichonile. Ufone ungapi ba?
Vatesese Harare lapho.
Okay, yeah, Harare. Ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le.
Hayi, ngathanda ukunikile kuzeni ukuthumela mazenduduzo kumazimbabwenzi wonke alathekele izihlobo cyclone Idai loku onguyo seqeda abantu. Ubese ngikhangela njalo bakithi kuna usizi kakhulu ngoba into le isukele Malawi. Nemele ukuthi ngale government yathatha inyathelo ise isuke Malawi yangena eMozambique. Ngalokho sihlezi sitshelwa ngakho i-government izithulele. Namhlanje sigijima ithelo iyancedisa. Incedisa kukuphi? Umuntu asukuma elizweni ethiye abantu besifa abe phuma phandle kwelizwe ayophendiswa khonale. Kanti kona kuvele kube into bani ukuthi umuntu lolutho okwenzakala elizweni asukuma phuma phandle. Namhlanje ithe legcoba ukuthi bari khulu eHarare kodwa ngabe abantu bayafa ukuthi enathukuma akhambe ngaka chiyane nalokhu ngazange wasukuma ubezihlalela khathi silokhu ikhuluma esemzini wakhe. Umuntu abethandwe yini labantu nalowo muntu enjalo ithengisa ukuthi ngabathandwe lo muntu akukwazi ukuthi ngizakhokhela abantu banjani. Abantu bendikwazi ukukhethengisela ukuthi sakula leadership ekhona kabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithwele nzima ngalesi sikhathi.
Okay. Hayi, siyakuzwa. Sibongile kakhulu mnumzana Chuma.
Hai kulungile baba.
Hai sibonge.
Thank you tine mumtereri Chris tine mukoma Henry vari parunhare. Mukoma Henry makadi?
Yes, ndiripo makadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha, muri kufona muri kupi mukoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda, aiwa nyaya iri mudariro ndiyo nyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa nevanhu vanosvika 89 vashaya vamwe vanodarika zana havasati vazivikanwa kuti vari kupi. Misha yaparadzwa, zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipatara zvaparadzwa, nyika iri kuchema. Tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanman. Although I am not in Chimanman right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we have, as a government, reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, et cetera, et cetera. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on rather than just to try having their vehicles were stuck twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally, horses are used when they arrive, et cetera, et cetera. But they could have been used to go and scout and sort of assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've heard. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link roads can be used. For example, you can avoid the 3 or 4 damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There's a link road that goes up to Muyueburi. You would have avoided 4 or 5 damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing link road, telling people what they are supposed to do. All right, apart from that, We have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Bulawayo? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected. But nonetheless, I care with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo. Vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona. Vari kuti ivo chiri kunyanya warwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafectwa mabridge aafectwa ndeapi kana wakada kunge uchifamba unoenda nekupi 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 basi muzoimwe nyaya hombe kwazvo kuti kana matunhu chaimo dai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu rebulawayo vanoda kubatsira endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati zvimwe chete kumidlands zvimwe chete kupi nekupi but vari kuti havasati vanzwa zvese zvikunze kwemumwe chete gurukota rimwe chete vari kutiwo pane makurukota akaedza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabva vadzokera kuHarare hanzi dai vari vamwe vaiti aiwa tochigara hedu tiine vanhu iko kuno kusvika zvinhu zvanaka ndo zvimwe zvavari kunyunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Christ tavana vaClarice Maduku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibatewo vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezanu pf nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibva yadzima handizivo kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semaziviro atinoita tisaramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vatichizinyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza mumaminitsi ari kutevera asi tongonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Chris.
Yes, Mr. Maduku.
Yes, yes, yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimanimani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwatiri kuita dambudziko iri rakatanga musi wechina sezvinozivikanwa nevanhu vese tava pazuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitarisa tatsanangudza nasei. Asi nevari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapiwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushoma shoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique, vanhu vanange vazvitora zvakanya. Pazvaitika pari zvino tingati muchidimbu kuchipinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vaka nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu vanotineti pane imwe nzvimbo iri kuzesa chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Sale River kuzasi rekuchipinge azara zvokuti zave uyu akufashukira zvokuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti mhera Save vari mubhizi nenzvimbo dziri kwaSave kana kuti kufambidzana nerod rinobva patanganda kuenda kuchiredzi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tine kurudzire kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu. Nechekumatunhu ekuchipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muchipinge mutauni kumaurisilinda tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichina yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinyanya kuitika zvekwana Shimanimani, asi ndisati aita kuShimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dhani kunonzi kwatamandai. Then tine mana mtema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave and tichiri kuramba tichipihwa vakawanda vari kushaya kuda kuti rwadza sekutaura kwatiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayikwa vanhu idzi ndezvekuti vanhu hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya kwamusirizwi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaa kuvateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa matambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatove munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdate anga achipiwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuita kuShimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzakirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chida Shimanimani akadimbuka mazhinji kutangira chingoti bvei pawengezi panoti kumvumvumvu zvichienda kumberi then tichibva nekujopa zvakare pane malandslides ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitora manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndingati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo
tisinga doku mhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vakusvika kuma 120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vatakatika saka tiri kurwadziwa zvakanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko yekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzimwe dzenguva tikakaiti pakaitika zvinhu zvinoti zviri avoidable pari zvinezvi ndidati ruzhinji rwezimbabwe ruri kuteerera tingati vanhu vazive kuti saka tenda kupi dambudziko redu iri rakakura zvakadii ndinotarisira kuti daine vanhu vari kuita kurudziro dzekuti vanhu ava vakuvara sekuti indine hama yangu anonzi Robert Manono akatoshaya kusouth down akati adonha atirwa nemvura chinhu chake takagara nacho kwenguva refu tichishaya kuti otorwa sei sinzi hapana mota dzemapurisa dzimwe dzainzi mota dzemaseja dziri kuchimani mani zvekuti semburi takatozopesa taa kuti haakutora tega chichiuna kuchiisa pakanaka saka ndiri kuona tiri dambudziko iri rekuti vanhu vanenge vawirwa nenjodzi iri kuuya kubva kuhurumende haisi kunyatsa kusvika nenguva chaya chaya ndo dambudziko rakapinda kukura then pane kukurudziro inenge ichiwa nemashangano akawanda wanda sekuti kuri kuchipinge isuwo seplatform for youth development zvinhu zvatanonyanya kuita nezvekuramba richikurudzira vanhu kuti vanhu vazive kuti kana vawirwa nenjodzi vanoenda kupi nekuti mamwe maprotocols anoshandiswa nehurumende akati rebei zvekuti zvinofanira kuitwa sekuti vanoti ivo
vamadhuku ndimbokubatai muromo wamadhuku ramba hanyu muri parunare vachari vari kuda kumhanya ndofunga tingangovati 30 seconds vachari mungotipawo mashoko enyu ekupedzisira.
Yeah, so inini maonera andinoita ndezvekuti hurumende ngaisanyanya kuva nefiye muzvinhu zvakawanda. Munoona izvezvizvi hatisi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Vari kuti ndege dzaita dzakupinda nekuti zvikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute. Asi mwedzi ichangopfuura vanhu vaitaura nyaya dzemadhroni kuti toda kumboitawo zvemadhroni tichidiniwo muZimbabwe. Vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa laisensi yemadhroni. Ndopangadai pachishanda madhroni tichimepa kuti mvura iri papi, vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time. Asi hurumende kutya first more than thinking about a benefit kuvanhu.
Thank you so much, Vachari. Ameno kana muchiri kuda henyu kutandara nesu munoramba muripo.
Yeah, Mr. Chari, maybe if you can hang on for just a minute or two, I have a question for you.
You know, that's fine.
Okay, regai titore muteereri ari parunhare tobva tadzoka kwamuri. Tine muteereri, hello?
Hello.
Hey, makadii mukoma?
Ndipo makadio baba.
Ndakasimba ndimukoma ane ava?
Ndamachiridza ndiri kwarusape kwamashosha uko.
Baba Machiridza, aiwa tinokutendai nekupinda muchirongwa, tiudzewe kuti zvakamira sei.
Ai mafungira angu ndiri kuona sekuti hurumende yedu iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isu tipinde mumatambudziko. Ingadai yakamhanya, ingadai yakatanga yakatizivisawo zvacyclone idai iyi yakatotaurwa kunzi iri kubva kuMozambique. Saka payaibva kuMozambique ichipinda munomo vangadai vakamhanya mhanyawo kuti vazivise vanhu kana kuti masoja aya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwekupfaka kwakaita sekuchimani manuku dzogara dziri redu kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri sefi. Saka tiri kuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba. Saka hazvinhu zvinorwadza sitereki nekuti kuti tinzwe kuti vanhu namba yakutaurwa iyi dziri kusiyana futi namba dzacho vamwe tinonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma82 zvombo dzikuma 89 kuti vataure chokwadi kuti namba yevanhu vakafa kuti tizive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatso kutsananguraba. Saka hazvive kunzwisisika manje zvinotibata kumwoyo yedu isu vanhu.
Ndizvozvo. Aiwa tichanyatsonzwa. Munoziva zvinoitika baba Machiridza, fanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika mumatunhu iwayo. Saka zvine zvaakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvaakunetsa, nekuti pane pachidai kuti dai foni dzaachishanda munhu aingofona kuti ai inini pano ndashaikirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika. Saka iye zvinezvi pachiri kuita zvekuti manhamba anogona kuuya akati siyanei siyanei.
Nasi zvinhu zvaigona kudzirika zvingati zvakadzirika izvinhu izvi
ndizvozvo
zvakadzirika pati zvingati zvakadzirika pati zvinoratidza kuti vanhu havana hanyi kaba unoona munhu ayo pamusha pakuunzwa kuti musha mako pane munhu ada kuya nemoto kuzokupisira omboenda kwako kuseri kwegomo uko ozonzwa kuti musha wako uya wapiswa manje uchitanga kubva ikoko uchidzoka uri baba rudzi manje.
Aiwa tinotenda tinotenda vamachiridza. Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller. Caller, Mr. Machiridza. And he's also like the other callers saying the government's response was a bit slow.
Mm-hmm.
Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you, because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected, mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Mashingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent, you know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people we raised $10 and we used $2 for this and this, and people can see for themselves. They there is a track record, and you know, you have people vouching for you that yes, he said we received this, and for real we received this. Now, this is the same challenge that our government is having right now. Like, I heard the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember the United States, if there's an emergency or there's a crisis, more on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here, so that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them?
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like, these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlins, Jacqueline, Anna Wellington, Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Hmm. Yeah, interesting.
Aiwa, ndisikuti vachiruda kutandira nesu here kana kuti vakumhanya.
We only have like 15 minutes.
No, ndinotenda. Thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck,
Mabasa ari kuitwa nevamwe vana veZimbabwe Chris vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinenge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika. Zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Alo.
Hello, mkoma jonga magadi kwa namkoma Greece.
Hey, watu wa penyu ndiani warukutaura.
Mkoma Donald.
Mkoma mambo, mama gadi.
Nifara mkoma wangu magadi kwa haza, nifari meda mjiko.
Aiwa ndizozo. Ndizozo tipe iwo mashoko yenyu.
Ah mashoko angu ngo tenda ni kunano batira zvakaita mukoma free man chari vanga vashaura apa. Tinovaona kana ni social media vaki kumudzira vamwe vanhu kuti vaite kuti vaite mudenembene vaitibatira nepadambudziko rauya hama atiwira. Asta ndino da kuzongota ura ndicho kuti hurumende yedu inotapiki isme zvino izvo zvitora for granted like matambudziko aya kubva pa cyclone Elene cyclone Gazette cyclone Gloria nenge cyclone yakazotedzera inga data va 5 kana 6 kana zvinda zvakanga zvino zvikamwa tinobva nekumosha ndiki mostly ichiuya chiparadza kumanikire kemasvingo zvokuti pangade pane vamwe matanho akaita senge matende ndakati like vana matende ndingati zvitova in place nekuti zvino zvikamwa kuti hadzadzara cyclone yekaiga zvodiwa kubatira kushewuta kunenge vanenge vavharidza mamba aiende vaya vakanga zvitua pane pa business nyaya kudiwa nechika asi hurumende yedu inoita sekuti zvinhu zvinyuwani kwavari zvinhu zvatogara chio zvakange nesu hatina hadi masimba kana kudi asi tinotoziva kuti kana pakaita dambudziko rabafukadi kunanga mudzara vanhu zvinhu zvakaaiie nezviiwa itende kuti vanhu vagare nemapiridzi ekugadzira mvura maetorini ni matablets amwaya ekusa mvura asi zvoita sekuti nguva nenguva vatinongoda setio akaita mubasiisaiasvika harizotisei ende kana mukatisa kuti kuenzi masoja okoboja zvokuona kufamba tiakune mhite kana kwazvodii kana de kuri kunzi vanhu vanga vakaronga kuvatidziyaka maiona vacho vatapo panhu pasi pahenyu yechindara dombana vanoprepare zvakanyanya hurumende inogona kugadziri yachokwadi pane zvimwe zvinhu zvainongozokonewa ndezvo zvine zvinobata ruzhinji ndo zvinoita futi zvinotinepei.
Asi mukoma mamboma tinoona kana mukoma mamboma kana muno munyika dzakaita seAmerica dzakabudirira idzi kwakaitawo matsaona akaita saiwaya tinotoona vanhu vachirasikirwa neupenyu asi nyika dzinonzi dzakabudirira
nyaya haizvaive pakubudirira kwenyika kana kuti kuita urombo kwenyika asi kuti zvishoma zvatinazvo zvingazikwatibatira vanhu panguva inoda kudi kuti inenge ichida kunhu rubatsiro aikona kuti zvinhu zvati rubatsiro munhu asisinga achakwanisi kubatsirika chava chiti unhu hachabatsiri mukoma wangu.
Then pane imwe nyaya yekunzi hanzi vagariwo isusu vanhu tinogona kuti aiwa haningasiye munda wangu kana musha wangu kana zvii ndotofira pano nezvinhu zvangu imwewo nyaya futi iyo
ya iyeye manje ndee nyaya inoibata hurumende kuti tisati tava nedambudziko pakati pesa pakuchipisa muchirimo mumia tinofanga kunge tine maland inspector sezvarida vemahezva kuti kana ukavakira pachitekete unozonzi wakavakira panhu pasingadi inoona vachiaaiaii vanhu mari dzakawanda mumataundi vanodikufamba vachipinda mumarubhinho vachiti apa wakavakira pajinganegisi gadheni yako iri pajinganegisi kana kuti vachiridzidzisa vanhu emaendo basa rayo kwete kungokama mari dzavanhu mumataundi inofanga kupinda maruva vachiudza vanhu sezvakaita kutoko mukosi hariti dambudziko aiti madisaste verenga imoni toko mukosi vanhu vakagaruka vakutigwa uko kwekemanjemanje kuchekukadoma vanhu vanofudzidwa asi nenyaya yekuti hurumende inoita sekuti nonokee pane zvinhu zvo asi nda kutenda angu vachamisa nesimba ravaratidza neutungamiri wavaratidza kuinda mota dzakarembera sakutaura kwavaita nechikafu chokubatsira vanhu nda kutenda izvozvo nekutenda kuti hurumende yesouth africa minister of international affairs relations minister linge sisulu vakatokurudzira masangano vanagiva kuzidiva stop kuti anobatsira ndokutungamira yakoko kwatinoda.
Thank you so much mukoma Donald.
Kukokuta vakuru kwakunonga nyama tinoda kukuru kunoonekwa pazvito
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald maita basa. Ndinodaira kuti mashoko ese amuri kutaura vane nzeve vari kudzinzwa zvinosvikawo kune vakuru vachizotevera nematanho iyayo. Chris, tichina mukoma Clarice Maduku parunare.
Yes, jonga ngingakayi kumnumzana Maduku ngembale ke esikuthola ebulenjini beFacebook. Uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. uPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe. God help us, we have suffered enough. UColin Yellowman Diamandlovu ufuna simtshayele, siyamtshayela nje kathesi. UPamela Khumalo uthi government is not doing enough. Yeah, siyalibonga ke lina balaleli bethu. Lingasipha ke inombolo zenu nxa lifuna lani silitshayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the skies have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, like in Chipinge currently, Kwaku clear, and we are told with Musue Tuesday, like Mangwana, Zunushinenge Shaika sober up. As in the is very good, although Shaku clear up, no Pata would never receive my messages, I know what the good Pasanga Shaka click up. I thought it was good to have a quarter and the army, a cafe and the army, damage Yagadin, a good deficit and that we Uruku, Vanari Maroon. Saka is usually camp to go around the Patata, which you want fresh information, Kuyanya, Zimba, Zaka, Panyika, Kanabuyanya, who said the which thing my trade is Doa Kanya, the most damaged my toilet and got to collapse. I had not my Blair toilet, Mejimba Zaka Bama, Marata. Nevadu like Kakuara, Vanigava Chida, food, shelter, Neshaka Wanda Wanda, psychosocial support. Saka Nekuti, Zunjaku Kuya Hazu, Dopa Ninja Pagus Nakabudua, Masanganaka Sumira, and Dunda Zinjangas Taura, Nasvarkungoramba, she singer who mend the Novu Miranazo who mend in nature in the final quitter. As we were to Sakagano, but he saw Savan like Sutagamirama. Sangano has met my community-based organization. Panel information, your information is blitzing the following is Shikamran. Numbers one material with the Atarachiti Kunivan Machinda, when I was changed the Ganjimbo, Davo, Zalagara, Rashimbo, Kunima, Makua, Anna Seguru, Dokotaka Shariwa, the Shikurego. It's Ninjibo, Anamashimbe, Anashibu, Injibo, the good in 2000, Pasaikun, Elin, Zanga Zagadon Zivan, or Shangara, Kukunaguti, Kwanga Gunima floods. Atinati patitera izvi zvinhu zvavanhu vakatinya sezvo vakadzimwe dzimba dzakatonaka vachiramba variko hurumende ichitoti makanzu ichitosvika ichitoregulata mamwe mastands ndo imwe nyaya yati now that is cyclone pazvinhu zvaakupera ndo dzidziso inofanira kuti inge ichiitwa kupfurikidza pahurumende ichienda kumasangano akazvimirira ega machurch nemacommunity leaders ndo imwe number one then imwe number two yandiri kuona nyaya inenge ichida yayo kuti pachita information yakanyatsokwana Dambos of a terror, as individuals, very much a matter of manager. Sandruko, now the Rumend, Aina Kunas, Kundanes of Babata, Jukuna de Pane, Sukhiping, DA's office, Yakaita of Central Command, the Planet and Wargu, Chaka information. As in the United Nations, you come in Sue Masagana, as you made like that, make it to name information. In any other day, one day, Fura in any format, because you could Rumend. In any case, I could gather, I think, regulate. Panafa, you want to pass away and restaurant. Zvinhu zvichiri kumashure-shure zvichitava kumberi ndaifungidzira ndo zvataa kufanira kunge tichinyatsobatsirana kuti pane information yavepo vasisashandisa zvekungoti patv kana paradio kana pamawhatsapp paakutoda vanhu vanoremekedzeka vanenge vakufamba mudzimba dzevanhu vakakuvadzwa vatoedza kuvatsanangurira nekuvataurira kuvataurira kuti vanzwisise kuti chatove madambudziko rakakura saka kufambisa kwemashoko ndo chinhu chikuru chatiri kuona Then she was a good person to change the number. Damage, I think I have narrowed Kunyanya, Yakanyani, as a goody, not by Mingus after Rapper, which clear my roads. And I would think it's a Matrana, a single woman, a citizen, a good Minoniti, a kind of my road in the Matum, Zungo Dadavan, Varamunjimbo, do the Momu, say Panatan,
thank you,
Limbuka Bridge.
Thank you so much. Maita wama duku regai tungo tora wa mwaripara nare. Thank you so much. Chris, tine mutereri na wa teach zinyemba.
Yes, numzana Colin Lovu unjani?
Nise Plumtree baba.
Oh, okay. Kunjani Plumtree?
Hai, Plumtree namzanja. Ngati mkando. Hai, unganeno. Hey, malanga la mavili la jule. Bunga so mkando mkanelo.
Ah, okay. Ungati nje ngamafitshane usiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelweni.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe ubuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu wedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entweni ezenzakalayo ngoba kunje upresident wethu esimthembileyo Emmerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ekhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu obuziwa ngabantu bakhe uyabona so nxa ubaba ulaye engekho kubalekele kuthiwe senkingeni uzwa njalo nanxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene leZimbabwe uyabona ukuthi akasikho comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU PF lo government wayo lo ongakuzwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga sibili kahle sibi siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke labe kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedise abantu ngesikhathi.
Ah, okay. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Colin Yellowman Dlovu. Mr. Teach Zinyemba, welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us a weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ex-tropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light shower still occurring. But we do expect the weather to become much clearer or from tomorrow into Wednesday, we should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, because there's still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No, I categorically say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isiri isina hayo simba re cyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzizi nezvimwe zvakadaro
andifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanyai zvine simba sekutasa kwataita kuchibva kudutu mpengo here mvura iyi ichangomvura inongogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandiswa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa kwenguva tinofanira kuteku zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna kusvika maybe makutangatanga kwaapril arts saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura.
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, as I've just alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less cloud, that inherently, invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, areas, some areas by today were even sun.
Oh, I think we've
Hello.
Lost
the northeastern parts of Mashonaland and east and central. We do expect from that in terms of cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchimhanya tangokumbira kuti mungopinda muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende yakwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana-siyana nemapoka akasiyana-siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo veDDF vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education Ministry of Health, Water and Sanitation, dzine dzichienda kwese ikoko, magetsi, vanenge vachikwanisa kunge vachiwaniswa mari inoita 50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka matunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone idai, Chris.
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Yes.
Thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay. I will try to be safe. Information there in the United States, which is far back with one language. There are still a lot of panic in the communities.
Okay, thank you so much. That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni, Jonga Kademirin, Singakangani, Vateri, Wakwanisa, Kupindam Chirongwa, Nivanga Wachuona Chirongwa.